Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 8 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anomiririra vadzidzisi anoti haasi kuzopinda munhaurirano dzemari yemihoro nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council achiti iboka iri harisi pamutemo. Zvinhu zvoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende. Mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru ichikwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomiririra vadzidzisi anoti haasi kuzopinda munhaurirano dzemari yemihoro nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council vachiti boka iri harisi pamutemo uye hurumende iri kushandisa boka iri kusarudza masangano yevashandi vainoda kutaurirana navo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Masangano maviri anomirira vadzidzisi munyika anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ pamwe nerevadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ azivisa pamusangano waita nevatori venhau paAfrica Unity Square kuti haasi kucherechedza boka reNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC sezvo achiti boka iri harisi pamutemo. Mutungamiri weATUZ vaObet Masaraure vati kupinda munhaurirano nehurumende vari pasi peNJNC kutyora bumbiro remuteme wenyika iro rinosungira hurumende kuti itaurirane nevashandi sekodzero yevashandi.
Gungano iri harisi pamutemo reNJNC. Gungano iri rakagadzirwa kudzvanyirira vanhu nehurumende nenyaya yekuti hurumende inoziva kuti ikawana vanhu vashoma vainoisa muchirumu inokwanisa kuvapa dzimota, inovapa dzimari, inovapa masitensi, votengesa struggle yemaworkers, votengesa the ordinary teacher ari kunze the ordinary worker. Saka tiri kuti zvese zvavari kuita nezvavachabuda nazvo pamutemo weZimbabwe itadza section 65 constitution yenyika yedu hazvitendegwe nekuti vari kutora chidocument cha 1997 asi ndo vanhu vamwe chete vari kuramba vachiparidza kuti varida kuadjusta malaws edu. Malaws edu anofanira kuadjustiwa mamwe acho ndo yanoenderana necollective bargaining yati kutaura nezvayo. Hatina nidi yekutarisa chimutemo cha 1997 which is outravias the supreme law now should take over and toita collective bargaining iri proper voteerera zvichemo zvemaworkers.
Zvataurwa navamasaraure zvatsinirwa nemunyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe avo vatiwo havasi kuzotambira zvose zvichabvumiranwa nehurumende nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende pavachaita nhaurirano nehurumende panyaya dzemihoro pasi peNJNC sezvo hurumende ichisarudza masangano inoda kutaurirana nawo pasi pemutemo weStatutory Instrument 141 wemuna 1997 unobata nyaya dzevashandi vehurumende.
Tiri kuti NJNC inofanira kuti ive zvainofanira kunge iri. Chokwadi ndechekuti NJNC as is presently constituted haina kumira zvakanaka.
Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti vachaenda kumusangano uyu paunenge washevedzerwa negurukota rezvevashandi uyo wakatarisirwa kuitwa munguva pfupi iri kutevera zvisinei nekuti ATUZ nePTUZ varamba kupinda musangano uyu.
Ndovimba kuti nezuro patakaenda kumusangano watakaenda watakasangana nemaminista aya takaenda tiri mhuri imwe chete yevashandi vehurumende pasina zvokuti isu tiri kuApex Council isu hatisi kuApex Council isu tiri ku NJNC isa hatiko. Zvekare mayunioni ose anomirira vashandi anosvika gumi nematanhatu vanozokwanisa kuenda kunomirira kunokurukura nehurumende anongosvika mapfumbamwe chete, asi havaende nepfungwa dzavo vega, vanenge vachienda nepfungwa dzinenge dzabva mudare nekutsvanzurudza kweApex Council. Saka nezuro tabva kumusangano nehurumende, ose maunions anoti ari muApex Council nevasiri muApex Council takasangana tikapa chisungo chatakapa ipapo, chinova icho ndicho chetichasumuka nacho tuenda nacho kuNJNC mushure mekunge tangodeizwa nehurumende.
Asi vamushangu vati havasi kuzobvuma kutambira mari shoma kubva kuhurumende, sezvo vachiti mari iri kutambirwa nevashandi vehurumende pari zvino ishoma zvikuru zvekuti vazhinji vavo havachakwanisi kuenda kumabasa.
Mari yedu ngaive inotenga, ngaidzoreredzwe simba rayo rekutenga. Tichada zvekuti iwo hurumende izive kuti isu bonus ravakatipa harigoni kunge riro richiswa muzvidimbu zvidimbu risina kunge rakakwana, ngari uye rakakwana. Chechitatu tiri kuti hapana chinoitwa nehurumende chisina isu mukati. Isu tisuvaridzi vemutambo, tisuvaridzi venyaya kuti hurumende basa rayo riendere mberi. Tisu isusu zvinotongokarika here tongogadzikirwa ngonzi nhasi irya nebeans, nhasi idya nederere, mambondibvunza kuti ndoda kudya nei here.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chegurukota rezvevashandi vaJulai moyo kutinzwe kuti musangano wangu akatarisirwa kuitwa nhasi weNJNC uyu watadzikwa nei kuitwa, uye kuti uchazoitwa rini sezvo patovabata kasingaperi panhare mbozha yavo vanga vachiti vakabatikana. Kunyange veAtuz nevePTUZ vachiti havasati vatanga kuramwa mabasa, muzvikoro zvizhinji zvemuHarare manga muine vadzidzisi vashomanana, uye mune zvimwe zvikoro vana vanga vachitamba zvavo pasina anovadzidzisa. Mumwe mubereki nemwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kutafara vaMaxwell Ndlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi nekukasika kuitira kuti vasarasikirwe nemari vachibhadharira mwana wavo anenge asiri kunodzidziswa.
Tiri kuona kuti zvavari kukumbira kuhurumende zvinhu zvinoonekwa. Isusu tiri kuti maticha ngaabatsire nehurumende kuti vana vedu vakwanise kudzidza kuzvikoro zvavo.
PTUZ inoti nhengo dzayo hatsati dzatanga kuramwa mabasa, asi dzichange dzichienda kumabasa kwemazuva maviri pasvondo. Yakamirira kuti hurumende itore matanho mukati memazuva gumi nemana akatarwa mumutemo kuti vashandi vazivise mushandirwi vasati vatanga kuramwa mabasa. Asi vamasaraure vati nhengo dzesangano ravo hadzisi kutokwanisa kuenda kubasa zvachose, sezvo vachiti sevadzidzisi vekumaruwa ndivo vanonyanyoomerwa neupenyu kana mari dzavari kutambiriswa dzisingavakwanire.
Pamutemo isusu amagamitatura kuti tazine takazivisa employer kuti tisharegera basa musi wa 31 zvirava kuti notisi yedu ishamachiwa musi wa 14. Izvezvi vashandi vese vatinomirira hapana ari kuenda kubasa nekuti havatogoni kuendako, vari incapacitated, havagoni kuendako, vari displaced. You understand kuti maruru vateachers vamwe kushandira makilometers anosvika ku 300 kilometers kubva kuma workplaces avo, havatokwanise kumbobvira vasvikako, kana vakasvikako havakwanise kutombodya, havakwanise kuti wanazve kushandisa. Asi musi wa 14 tinenge tanotisi yedu yende strike inenge yamachiwa zvirava kuti hatichatoende kubasa, zvakutoudza imbura kuti chero tikawana chikafu chero mvura yakuma chero chii zvese tikazwana hatichaende kubasa kusvika nyaya yemaus dollars yagadziriswa.
Vashandi vehurumende vanosanganisirawo vana chiremba vanoti varikuda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica sezvo vachiti mari yavari kupiwa iye zvino yakafanana nemutero wembwa. Asi nekune rumwe rutivi hurumende inoti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo nemadhora ekuAmerica sezvo ichiti homwe yayo yakabooka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko atiri kutambira anoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvikuru zvehurumende, kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vadzokera kumabasa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ari kuteverera nyaya iyi. Thomas, uri kupi iko zvino?
Pari zvino ndiri pachipatara chikuru chehurumende chepari renyatwa chiri muno muHarare.
Zvinhu zvakamira sei pachipatara ichi chepari renyatwa?
Kutaura kwandiri kuita kudai, pane vanhu vakawanda vari kutsvaga kuti vabatsirwe navana chiremba, asi panonzi pauya vana chiremba vana chete, vamwe vese vachiri kuramwa mabasa vachiti vachiri kuda kubhadharwa nemari dzemihoro, asi vanga varipo vanga vana vachiremba vanga varipo avasiku kwanisa kurapa vanhu varipo pachipatara ichochi.
Uchiona huwandu hwavana chiremba varipo ne huwandu hwevanotarisirwa kunge varipo zvakasiyana zvakadini?
Izvi zvakanyanyisiyana zvakanyanyisa zvekuti vanhu vazhinji vave kutotsvaga kuti vangaende kune zvimwe zvipatara zvakazvimirira kana tatingati maprivate hospitals, nekuti vana chiremba varipo vari kutovandirwa nebasa, vashoma vacho vauya pabasa. Asi tikatarisa tinoona zvakare kuti havasi kukwanisa kuita basa ravo nekuti vakoti vari kutiwo vakuwandirwawo nevanhu vari kuuya pachipatara, uye vanachiremba vakuru havana kuuyawo kumabasa. Saka vanachiremba vadiki vana varipo havasi kukwanisa kuitawo basa ravo zvakaisvonaka sezvo vanhu vakawandisa pano pachipatara.
Ko varwere vari kubva kudzimba dzavo vari kuwana rubatsirowo rwakadini?
Varwere vazhinji vari kutora nguva yakareba vakamirira kuti vaonekwe nevakoti, sezvo vanhu vazhinji vasina kunge vaonekwa nana chiremba. Saka izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vange vangorara pamabhenji vakamirira kuti vangawane rubatsiro here kana kuti kwete. Saka izvo zvapa dambudziko rakakura kwazvo kuvarwere, zvokutoti vazhinji vavo vava kutosvitiki vava kutotya kuti vangangotandadza vari pano pachipatara.
Pane zvaungade kuzivisa vakateerera here panguva dzino maererano nezvauri kuona?
Ndichitaura navana chiremba vanga varipo vanga vachitivo zvakare vangangodzokera zvakare pakurama mabasa kunobatana nevamwe avo vasina kuuya kudzoka kubasa sekurudzira vanga vapiwa nehurumende, vachiti basa racho rakawandisa. Zvinotoda kuti hurumende ipindire kuti igadzirise matambudziko avari kusangana navo kuti vazokwanisa kuita basa ravo nemazvo.
Tinotenda Thomas mutori wedu wenhau anga achitaura ari pachipatara cheParirenyatwa muHarare. Chiri panyaya yavana chiremba, sangano reCommunity Working Group on Health rinoti vanhu vazhinji vanonzwisisa nekutenderana navana chiremba mukusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Mukuru wesangano iri vaItai Rusike vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo hurumende iri iyo ine mhosva munyaya iyi, haisiyo yega inofanirwa kushorwa. Varusike vanoti semusevenzerwi hurumende ndiyo inofanira kugadzirisa zvinonetsa vashandi vayo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Varusike kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingati ruzhinji rweZimbabwe ruri kubatikana zvikuru nekuda kwekushayikwa kwekuyananisana pakati pana chiremba nehurumende, nekuda kwekuti vanhu vazhinji muno muZimbabwe vanoponera kuzvipatara zvehurumende. Izvo zvinova zvipatara zvasangana nedambudziko nekuda kwekurebesa kwekuramwa mabasa kwana chiremba nekuda kwenhuna dzavo dzavari kuti hadzisati dzagadziriswa nehurumende.
Chii chamunoona chinofanira kuitwa nokukurumidza apa?
Nyaya yana chiremba nezvichemo zvavo zvavari kutaura, ruzhinji rweZimbabwe ruri kutsigirana navo kuti chokwadi chiremba womuZimbabwe ava kutarisirwa pasi pasi nekuda kwemukoho wavo wavari kuhora uyo usingaenderani nevamwe vavo vari munyika dzakatipoteredza. Asi nekuda kwekuti kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba kwatora nguva yakati rebei yaakudarika mwedzi wese, zvakonzeresa kuti muzvipatara muve nedambudziko guru nekuda kwekuti mukaenda kuchipatara iye zvino izvi munoona kuti maoutpatients akavharwa mazhinji acho, maoperations, maemergency operations haana ari kuita.
Munhu angapomerwa mhosva pandiani?
Dambudziko rinongodzoka kuhurumende nekuda kwekuti hurumende ndiyo mubereki wemunhu wese. Vanhu vese vanotarisira kuti hurumende ndiyo inokwanisa kugadzirisa kuti ruzhinji rweZimbabwe runge richiwana utano vakaenda kuchipatara. Hurumende ndiye murungu wana chiremba, saka ndivo vanokwanisa kugara pasi nana chiremba Waita urukuro na chiremba, wasanga na pakati kutu okei, okay, dambu ziko iri no gazilika sei.
Dambu ziko gurinde ripi hapa?
Dambu ziko iri arisire urunende chete aa. Nekuda kukuti inyaze utano, inyaze vano, zinu bata munu wese. Saka isusu titikuti kurunende. Sezo mwiri imi makatinza na chiremba basa. Itaimu kutimuratize ukoshi we utano weva na we Zimbabwe.
Avo vanga vari mukuru we Community Working Group on Health vaItai Rusike vari parunare kuHarare na Tanuno Kawande we Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chizvarwa chemuAmerica chaimbove uto remumvura chiri mujeri remuIran kubva muna chikunguru asi nyaya dzaari kupomerwa dzisati dzajekeswa. Izvi zvaburitswa nedepanhau reNew York Times. Sekutaurwa kuri kuitwa nehama dzake Michael R. White, uyo ane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa uye achibva kuImperial Beach kuCalifornia, aifanirwa kunga akadzoka kuAmerica musi wa27 chikunguru asi haana kukwira ndege yaaifanirwa kunga akashandisa kudzoka kumusha. Hurumende yava Donald Trump iri kuratidza kunge muganhu weAmerica neMexico kuchamhembe kwenyika iyi kunge une dambudziko rakanyanyisa munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika pamwe nekuda rubatsiro kuitira kuti iwane rutsigiro rwekuti iwane mari mubhajeti renyika muhondo yayo nenhengo dzeparamende. Kusawirirana uku kwava muzuva regumi nesere hurumende yavhara mamwe mapazi ayo. Dambudziko rekushomeka kwemafuta edzimotokari rave kutowedzera zvakanyanya. Izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu uye mari dzekufambisa iwedzerwe zvakapetwa katatu pane dzimwe nguva. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vana Sorojena vaivarere havo muhapwa dzemakomo havana havo kunge vanyanyopotsa paya pavakati mudzimu wakuparonda wati nhunzi dzikudye. Iri ndiro dambudziko rawira nyika yeZimbabwe kuti vashandi vehurumende vari kuratidzira vachiramwa mabasa uku mvura ichirambira mudenga zvapowo kuti upfumi hwenyika ubva waenda kumawere. Mutungamiri wesangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe vanoti svondo rino dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari ranga ratonyanya kuwedzera izvo zviri kukanganisa kuita basa.
Izvi zviri kuti netsei takamirira tiona kuti pangaite here an improvement in the supply, but at the moment it's difficult. Both my supplies, particularly this week, it's a little bit dry. When we are expecting to see my companies, they are starting to open.
Mashoko aya atsimirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Vamwe vari kuraramo mumapiu, vamwe vari kungomukira vachitenderera kungopedzerereka neHarare yose kana nemaguta ose vachitsvaga mafuta asikuwani. Paanenge achiwanikwa pacho iko zvino iyi yanguva mvengevhenge yanguva nyonganyonga panenge pasina kana kugadzikana chaiko.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mutungamiri wemisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu vaudzawo Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Dambudziko rekushomeka kwemafuta emotikari rinenge ratiwedzere kubva pamazuva apfuura. Tikatarisa svondo rineri vanhu vazhinji taida kuendesa vana kuzvikoro nazvino kuti uise mafuta motikari yekuti uende kubasa nekuita zvinhu zvakasiyana siyana rato dambudziko. Magaraji mazhinji anotengesa mafuta haana chainacho. Ini pandapedzisira kumira ndamira maawa anogona kuita 8 hours ndiri mukiwo kuti ndingwa na mafuta anoita 15 liters chete yekuisa motokari. Ukaenda pa black market, mafuta haya kutengwa unoita 30 pound for 5 liters.
Imwe nyanzvi miyadze zveupfumi vaKelvin Mudzingiri vanodzidzisa pa University of the Free State kuSouth Africa, avo vanga vachishanyira Zimbabwe mazuva apera, vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? Tabvunza Dr. Kanyenze.
Tingatarisiri kuti chiro chitarisi yacho ingagonokurumidza kuwanikwa. Ndinguti sikuzva kwenyu musika wasinodya wakamhara muna October uchivhura muna April. Zvinhu zvacho zviri kuna mari yokunze zvakawanda. Saka naizvozvo zvinoo tinoona kuti hapana chatingaone chingatipe tariro yekuti zvinhu izvi zvingakurumidze kugadzirika.
Vajabangwe vativo sevemabhizimisi vanoda kuti vagare pasi nehurumende kuti varova nemasoro kuti vopedza dambudziko iri sei.
Nyaya iri kuforeign currency. Saka tinoda kuti ndozvatinotozomboti tizombogara tagara pasi nehurumende.
Gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vati sezvo vari pazororo havana zvizhinji zvavangataure kunze kwekuti tinzwe kubva kune vakafanobata chigaro chavo retired air marshal Perens Shiri.
Nekuti handiko kumushaka handisi kuziva kutaundi kwachona kuti kwakamira sei kuti munhu ari palichi. Zvinoda munhu ambobvunza but handisi kuziva hangu namafigures achona. Ndinomaona pamapepa ndinotora ndinoona sokuti mawhistdrawers haasati aita that bad. But naturally pagara pachingova ne pakaita gepu rokuti pakamboita saikwa bhafa pakati apa. Pakamboti necheni kuda kwemachristmas edu aya namanyu nekurima nokufamba ndesofoti zvakambokonzerawo maproblems.
Hatina kukwanisa kubata vashiri kana governor weRBZ vanopa mari yekunze yekutenga mafuta aya Dr. John Mangudya sezvo vaviri ava vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Veruzhinji vari kuchema chema zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu inonzi yakwira zvakanyanya kubva payanga iri mumazuva ehurumende yava Robert Mugabe. Vataura neStudio 7 vati saga refotireza ravaitenga madhora makumi matatu nhasi vave kuritenga madhora makumi matanhatu. Vanoti shangu dzevana vechikoro dzavaitenga madhora makumi maviri vave kudzitenga nemadhora makumi masere. Vanhu ava vanoti zvinhu zvese zvakwira mitengo uye upenyu hwaomera vanhu zvisinei nekuti unoenda kubasa kana kuti kwete. Taita hurukuro namuzvare Poshia Katio avo vari kukadoma kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zvinhu kuno zvakaoma zvisingaite. Zvinhu zvacho zviri kudhura mashops mafuta kutonzi $10 apo vazhinji vacho havachada mabhondi vakuti titenge nemaUS. Apo kwatiri kuseenza hatisi kupiwa maUS mari yacho haina kukwira. Saka zvinhu zvakatotiomera kuno zvisingaiti.
Vezvikoro tiri kunzwawo kuti maschool fees akakwidzwa mayunifomu nezvimwe zvakadaro daro. Vanhu vari kuzvikwanisa sei?
Kuno zvinhu zvakaoma hatidi kunyepa. Iyo zvikoro zvizhinji zvakutoiwa hazvichabvuma mabhondi zvakuti vana vanofanira kubhadhara nemaUS. Kana usina kutobhadhara zveUS wacho mwana haasi kutodiwa kuchikoro. Apo mainifomu achona akatokwira zvakafanana nebhutsu dzakutenga ma85 kuna nabata uko. Apo cannot afford kuti titenge bhutsu idzodzo nokuti mari dzatiri kupiwa dzichitombodarika kana more than 400. Apo vanhu vacho vari kutoda ari maUS. Saka zvinhu zvakatotiomera kuno kutongoti hapana zvatingaita zvisakaomerwa zvisingaiti.
Bhutsu dzakuitwa ma85 kare dzanga dzichiita marii zvinhu zvisati zvasvika pazvasvika?
Bhutsu kazhinji mubhata taidzitenga ma24 asi iye zvino dzakuita ma85 ma93 apo kuti makombe akunzi ma$3. Zvinhu zvakaoma hatidi kunyeperana.
Iko kumakombe uko asati auya ku$3 yanga imbori marii?
Makombi taimakwira ma50 cents asi iye zvino yatova $3 yekukwira kombi kuti unenge uchida kuenda. Apa kubatsa kwacho unenge uchingotambira iyo mari yawagara uchitambira.
Saka vanhu muri kurarama sei nevana nemamiriro azvakaita iwayo?
ndidi kunyepa tokakutongorara mazvekutokiya kiya zvekutotongoona chekuti wadhome siwo yekuti kuti hanzungati kana kwatongoedza otozoona zvekuita mangwana tinoti life yacho yekunoku hayakaoma
zvamunofungawo kuti dai zvanga zvagona kuitwa ndezvipi kuti zvinhu zvirerukire vazhinji
ndandafungoti dai vave hurumende yese yapindira yamira seye kunyanya patikutaura pamaus apo hapana munhu ari kuafoda us ari kutambira us kumabasa asi tiri kuzvitenge nemaus tomawana kupi maus acho tikadai vatigadzirirawo ipapo zvakangofanana nefuel haina kukwira asi makombi tiri kubhadhara ma$3 hapana kana zvavari kutaura kana kuita se asi tiri kungopiswa ma$3 kombi kana usina unogarako
avo vanga vari muzvare poshi akatiyo vachitaura vari parunhare vari kukadoma Chikwata cheDynamos chapindawo pamariketi chichitenga vatambi vatsva vekusimbisa chikwata ichi mumakundano e2019 Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Chikwata chine mukurumbira ichi chabatana nezvimwe zvikwata kutsvaga vatambi vatsva vakatarisana nekuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera apo vakapedza gore rese vachirwisana nekuramba vari mugungano Castle Lager Premier Soccer League. Dynamos yatenga Hilary Makacheza kubva kuTriangle na Carlos Mavurume kubva kuHerentals uyezve vatambira Edward Sadomba uyo adzoka kuchikwata ichi kubva kuLibya uko aitambira Al Hilal iyo iri mukurumbira muAfrica. Ava ndivo vatambi vekutanga varaurwa neDimbare panguva iyo zvimwe zvikwata zvatove nevatambi vavo vese vemwaka uno. Asi mubati wehomwe wechikwata ichi vawebsa maretera vanoti vapa murairidzi wavo Lloyd Sugobe mari yekutenga vatambi vaanoda kuti avhare mabure akaonekwa mwaka wapera apo chikwata chavo chaisatarika zvinotyisa. Vamaretera vanoti Chigove ndiye anoziva pasina kumira zvakanaka.
Isisi chedu semaexecutive tinenge tichingopa support bati mutambo uyu wakatarisana nechi nevarairidzi ndoo varidzi vavo kuona kuti apa ndodaidaidai kuti ndikunde muwangu.
Dynamos inonzi iri kuita zvekare hurukuro nembati wepagedhe woyadha Steven Chimusoro uyo vari kuda kuti atsive Tonderai Mateyunga uyo ari kudiwa nezvimwe zvikwata zvekusouth Africa. Asi Dynamos inofanira kugadzirisa nyaya dzevatambi vavo vanodarika gumi avo vari kuda kusiya chikwata ichi vachienda kune zvimwe zvikwata. Murairidzi wavo Chigove haasi kuda dzokororo yezvakaitika mwaka wapera apo Dynamos yakapedza gore rese ichirwisa kuti isabude muPremier Soccer League. Chigove anoti ari kutarisira rutsigiro rwakasimba mwaka uno kubva kuvatsigiri vechikwata chake avo anoti vanosvika 10 miriyoni.
7 dzaitaurwa tichiri 10 miliyoni iyezvezvi tava 14 miliyoni saka Dynamos ine 10 miliyoni supporters nevasati vamboiona ichitamba saka kwese kumareserva kwagutu kuguruve kwarusape ndinoti ngavarambe vanesu vavimbe nesu.
Mwaka wapera Dimbare yakazopedza iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rezvikwata gumi nezvisere repsl iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki vanenge vapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro panguva iyo munyika musina mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Divai nesu zvakare mangwana mangwanani anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.